ndinoona sekuti ndo basa redu isi vatapiwe nhau kuferefeta zvakadero zvichipedzisira zvaita kuti vari munzvimbo vanobata nzvimbo dzeutongi dzakaita sava Obadhaya vapinde mumatare edzimhosva nenyaya iyoyi. Saka ndo basa redu isi vatofanira kunge tichiita kuitira kuti vanovavhotera vacho vazive kuti vari kuvhotera vanhu vakaita sei.
Chii chakapa kuti utevere nyaya yekambani yedrugs iyi?
Chakapa kuti tiitevere nyaya iyi ndechekuti mitengo yavaitaura yezvinhu zvavo zvavaida kutengesera hurumende yanga iri pamusorosa kudarika mitengo yezvinhu izvi muzvitoro zvedu matoti mumafamasi. Mamaski avari kuda kutitengesera anoita iwo inodhurisisa inoita $5 asi ivo vanga vakaiisa pa$28. Saka ndo zvakaita kuti tinyanye kuona kuti aiwaka panguva yekumanikidzika munguva yecovid yakadai vanhu vopama vobirwa zviri pachena kudai zvakatisunda kuti tiferefete nyaya idzi.
Unotora sei mabatirwo ari kuitwa nyaya yeuori muhurumende nekudyidzana kuri kuita kambani yedrugs nehurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Ndinoona sokuti mukuru wehurumende vaMnangagwa yave nguva yekuti vaitore matano kuburikidza neutungamiri hwavo nemaminista avo vaone kuti huori hwapera muZimbabwe. Ndinoona sokuti vakaramba vakanyarara vari kutendedza huori kuti husvike mumaministiri ose zvavo. Tichapedzisira nyika yose yangova nyika yehuori, hapana chichafamba, hapana chinobuda, uyezve nyaya yeupfumi haienderere mberi nekuti huori hunokwadza vasina mari vakaita sevarombo vari pasi pasi vanotoda kubetserwa nehurumende. Saka kubira vanhu varombo hakusi kubira hurumende, kubira vanhu varombo.
Takanzwa hurumende mazuva mashoma apfuura ichiratidza kusafara kwayo neburitswa kuri kuitwa nhau dzakanangana nenyaya yekambani yedrugs. Imi sevatori venhau kana muchiita basa renyu munonzwa sei mashoko akadaro kana achibva kuhurumende?
Isusu tiri kukurudzira hurumende kuti isati yaparura mashoko ayo kana kushora mabudisigo ari kuitwa nhau iyi nevatapi venhau, dai vamboferefeta. Vapedza kuferefeta kuti ndo zvatawana izvi. Pari zvino kwatiri isu tiri kutoona sekuti basa riri tiri kubata zvakanaka nekuti mutungamiri wedrugs vakamusunga havasati vamupa bheo kuti ange achibuda. Nhasi taona vaobhadhaya vachisungwa vachiendeswa kumatare. Saka tiri kufara, asi izve tiri kukurudzira hurumende yacho kuti ngairambe yakatarisawo zvatiri kutaura. Ndinofunga sokuti yambiro iri kubva kuvatapi venhau yakakosha kudarika kunyengedzana kurimo muhurumende.
Vasungwa vaviri ava vanguwaya nava moyo, muri kugutsikana here kuti ndivo chete vanga vachifanirwa kunge vachibatwa nenyaya iyi kana kuti mune muonero wakasiyana?
Isu sepataitapa nhau iyi takaona kuti vamoyo ndo vanopedzisira havo kupa mutemo wekuti ngatishandire nekambani iyi. Asi pane ratingati dungwe revanhu vanofanira kunge vachisungwa vose vanga vari mukati menyaya iyi kubva kuministry of health kubva kunatfarm kusvika kufinance vose havaifanirwa kunge vachisungwa. Uyezve tiri kungoramba tichingonzwa vamwe vachiti drugs ine ukama watingati husawira nemhuri yekwavaMnangagwa, asi chatisina kusangana nacho umbowo hwakanyorwa pasi kuti umbowo huripo kuti ava vanodzidzana neava. But nyika yose ndo zvairi kutaura.
Pane zvimwe here zvamuri kuongorora kana kutevera zvamuchaburitsa zvinogona kunge zvichizunza nyika yose?
Isu sevatape nhau kuno kuzi Morning Post tine mainvestigations kuferefeta kwatiri kuita kwakasiyana siyana muhurumende yavaMnangagwa. Pari zvino tiri kutarisana neministry yezvicherwa ministry of mines kwatiriona kuri kubvawo zvichemo zvakanyanyisa kuti ministiri iyoyi vanhu vose varimo Ivaru kuita uore. Saka tiri kuferefecha zedu. Tinazo za tinazo. Tioti makoti documents. Nema source documents. Atinao. Atili kusandisa pa kuferefecha nyai. Ende tibuta lisa wati mmasi. Wama shumano tevera. Ndufunga. Urumende ita itao. Ita tura wama chano hayo. Nisa chine ngechabudi sao.